Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vari muchikwata chetajamhuka sesijikile vanoti vari kupa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kusvika musi wa31 Nyamavhuvhu kuti vave vataura kunyika urongwa hwavo hwekunyukura nyika mumadhaka mairi. Muzvare Johane Mamombe, umwe wevechidiki vechikwata chetajamhuka, vati vari kuzoenderera mberi nekuratidzira vakabatana nezvizvarwa zvese zvinoda budiriro yemuZimbabwe.
Tine zvinhu zvakawanda zvatiri kudhimanda kubva musi watatanga kampeni yedu yetajamhuka. Hatine zvinhu zvatingati zvatakalift zvinosanganisira kuti Mugabe negavhumendi yake vange vachiita step down, uyezve tiri kutarisira kuti Mugabe ange achipa way forward kunyika yeZimbabwe, achitiudza kuti iye ari kusiya chigaro rini zviri kudiwa nevana veZimbabwe, bhozi ndo zvatakabvumirana nestay away yakaitwa neZuru. Stay away iyi yange rekurakidza kuti vana veZimbabwe vaneta, havachada ende vajamuka.
Muzvare Mamombe vatiwo pane vanhu vari kuvatyityidzira asi vati havasi kuzodzokera kumashure.
So tiri kuona vanhu vari kunetsekana nenyaya yesecurity kuti tiri kuthretenwa, tiri kuvictimizwa, but isusu tinongotora mamezures ari pamutemo ekunge tichienda kunoripota kumapurisa kana pane mumwe wedu awakwanisa achiwanikwa achisangana nethreat. Nesituation irimo muZimbabwe tinenge tichiwanikwa tichivictimizwa, tichithretenwa, tichidini, but isusu hasi zvinhu zvatiri kunyanyotya nekuti zvinhu zvatiri kufesa right now muZimbabwe pachezvayo ithreat muZimbabwe. So isusu hatisikana kushungurudzikana nemathreat ari kuitika mune vanhu vechajamuka, asi zvisinei tichange tichipa mapolice reports pane mumwe neumwe wedu achange achifonerwa neanonymous number.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano iri vapromise Mukwananzi vatsinhira kuti hapana kudzokera shure kusvika nyika yave neutongo hwejekerere.
Neurongwa hwakawanda, tine maprograms nemaactions akawanda, macampaigns ari peaceful atitange tichiita kumeka shuwa kuti tadzvanya hurumende iyi kuti inzwisise kuchema kuri kuita vana veZimbabwe. Tichaita zvakawanda, tichaita mamarches, tichaita mademonstrations, tichaita maprotests, tichaita mamwe mastay away zvekare. Tiri kuti zvinhu zvatiri kuda kuti tiite izvi, mhuri yeZimbabwe inofanira kuziva kuti ikodzero dzavo kuratidzira kana vasiri kufara nezviri kuitika. Saka isisi techajamuka kampeni tichange tichitungamirira takatsigirwa nebumbiro remutemo weZimbabwe kuratidzira kusafara kwedu mumigwagwa, mumastreets nekwakasiyana-siyana tirimo munyika medu meZimbabwe.
Mutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe Students Unions NASU vaAlista Pfunye vati vari kufarira zvikuru chikwata chetajamhuka sezvo chasanganisa vechidiki vanobva kwakasiyana-siyana munyika kuti varwire kusununguka kweZimbabwe. Vapfunye vati ramangwana reZimbabwe riri mumaoko evechidiki.
Tajamuka kampeni tikuikudza, tikuinzwa tichiifarira, kozi tiri kubva kumadifferent backgrounds, tiri vadzidzi, tiri mayouth anobhilivha madifferent ideas, but yezvino tasangana nekuti pane future yatofanira kuprotekta, pane generational mandate yatofanira kudeclare. Vanangomo vakaitawo magenerations avo, isu sevadzidziwo nemaadha mayouth tawanawo opportunity yekuti tigare pasi tiise zvakasiyana kuti tobhilva kunanhingi nanhingi, tisangane tifaite kuti Zimbabwe ive igone kudevelopa, igone kuva bread basket yangairi.
Vamwe vari kutungamira kuratidzira uku Pastor Ivan Mawarire vanotiwo kana hurumende ikasagadzirisa zvavari kuda vari kuronga kumwe kuratidzira svondo rinouya.
Tiri kukumbira hurumende yedu, we are asking the government to remove the roadblocks of the police that are everywhere. We know that this is a fundraising mechanism. Chibvisai maroadblock nekuti tiri kuziva kuti muri kutsvaga mari. It is not fair, it is not right, and we refuse to be treated like that. Tinoramba kuti mutibate muchidaro upenyu hwedu. We also on injustice are asking that you pay civil servants mari dzavo on time. It's an injustice kuti vanhu vanoshanda vachishandira nyika and they are not paid. You must pay these people on time. We demand that. The third thing is the issue of poverty. Our government, hurumende yedu, ma bond notes atisi kumada. The cash crisis is because we believe that you have abused money. Makatambisa mari, we want that money back, but we want government to commit to us kuti bond notes haasi kuuya. We don't want that at all. Our final demand on poverty is for you to lift this import ban, these licenses that must be cancelled straight away. These are our demands, government, and we ask that you meet them. If these demands are not met, if you don't meet these demands, mukasati pindira ma demands edu nemto watakumbira, we are shutting down again. And so, government, the ball is in your court. Chiti pindurai, we are ready to close down again within the next few days. And so if we are not hearing from you, government, next week on Wednesday, we shut down, and this time we add another day, Wednesday and Thursday.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vakurudzira hurumende kuti iteerere sezvo kuratidzira kwanezuro kwanga kusinei nezvematongerwo enyika asi ruzhinji rusiri kufara nekwakananga nyika.
Regai nditaure ndichiti zvakaitika zviro zvakatisiyanei nezvaimboitika. Mukatarira makore apfuura ndotora muenzaniso wa1998 panga pane vatungamiriri vanomukurumbira vakaita sana vaMorgan Tsvangirai vanga vari kuLabour Zimbabwe Congress of Trade Unions ndovaidana zvinhu izvi, asi tikatarira iyi yanezuro yakadamwa nevanhu zvizvagwa zvenyika ndo zvaakuita izvi, kureva kuti hapachina vari pakati pevanhu nehurumende, vava vanhu vava kutaura nehurumende.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda vakaratidzira vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vaIgnatius Chombo vaudza bepanhau reHerald kuti vamugaba havana kwavari kuenda uye vacharamba vachitungamira. Vatiwo Politburo yakatenderana kuti hapana kudzokera kumashure panyaya yekurambidza zvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika kupinda munyika kana kuti Statutory Instrument 64 of 2016. Vatiwo ZANU-PF haisi kuzovhundutswa nekuratidzira kwanezuro. Vakawanda vari kutenda kuti zvinhu zvikasagadziriswa munyika munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika, Zimbabwe inoguma yaenda kumazuva ndadzoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Modadigwa.